Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikumi 19, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, chichepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekuchira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tarwadziwa nekuti isu tadimukona ndomarara mari yatinoita hand to mouth. Kutengesa kwatine chitoita ndokutotiwane kudya. Tarwadziwa. Papanapa. Zvakatotiomera. Izo zvani mwana ndokwa tinoswera tichengesa tichatei. Takutengoenda kumba unotarisana nemhuri.
Kanzuru yeguta reHarare inoputsa zvivakwa mumusha wembare. Izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina chekubata. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti Father Emmanuel Ribeiro vavigwe kuNational Heroes Acre. Chirwere cheCOVID-19 chakauraya vanhu vapfumbamwe nezuro uye kubata vanhu mazana mana nevasere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe mhuri dzemumusha wembare hadzina pekurara nhasi manheru munguva yechando ino zvichitevera kuputswa kwaitwa zvivakwa mumbare nekanzuru yeguta reHarare. Vanhu vakawanda vanoti varasikirwa zvikuru nemidziyo inokosha zviuru nezviuru zvemadhora. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Migwagwa yese inoenda kumbare yafuma nhasi yakavharwa nemapurisa uye hakuna mota dzanga dzichibvumidzwa kufamba nemigwagwa iyi. Kuputswa kwezvivakwa izvi kwatanga mangwanani, vamwe vaputsirwa vachiti vashaya mikana yekubvisa zvinhu zvavo zvanga zviri muzvivakwa izvi. Vamwe vanga vachiputsirwa zvivakwa izvi vanga vachipopota vachiti vanoshamiswa kuti kanzuru inokwanisa kufambisa motikari kunoputsa zvivakwa asi ichiti haina mafuta edzimotikari dzinotakura marara. Mumwe aputsirwa zvinhu zvavo amai Bianga Manyere vati havachaziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira sei sezvo chitoro chavaputsirwa changa chichiraramisa mhuri yavo.
Tarwadziwa nekuti isu tadimukona ndomarara mari yatinoita hand to mouth. Kutengesa kwatine chitoita ndokutotiwane kudya. Tarwadziwa. Papanapa. Zvakatotiomera. Izvo zvani mwana ndokwa tinoswera tichitengesa tichatei. Takutengoenda kumba unotarisana nemhuri.
Mumwe murume angoda kuzikanwa nezita rekuti Lloyd anga achiita bhizimusi remacoffin audza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaputsirwa achamisa zvakare misasa yake sezvo asina kwekuenda. Murume uyu atiwo akambopazirwa paanoitira bhizimusi apa muna 2005 zvakare pakaitwa operation murambatsvina iyo yakasiya vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vasisina pekugara.
Ndavakasiye kutanga 2005 vakambotipwanyira kuti tiriko, saka mukafunga kuti bva 2005 svika nhasi vazoziva kuzopwanya vachaita kuti mamwe makore mangani. Vanongonaka kuti havadzoki nguva nenguva ka, saka idzeidha pamwe vachadzoka apta kana kuti dzimwe 15 years kana 20 years.
VaJohn Huzhinji avo vaputsirwa imba yemapuranga kumagaba mumbare yavanga vachigara nemhuri yavo yavo vaudzawo Studio 7 kuti vave kutotsvaka rubatsiro rwemari kuitira kuti vakwanise kuendesa mhuri yavo kumusha.
Takutasa daenda tono mari kuti mhuri yangu iende kumusha. Ndotsvakawo basa bhozi zvakatooma. Bhozi opani banaji wanewo pekuraramira bhozi bogara nengosi.
Asiwo mumwe murume asina kuda kudongwa nezita uyo atarasikirwa nemari inosvika churu chemadhora ekuAmerica abvuma kuti vanga vakavakira panzvimbo isina kukodzera asi akati vava kutochemerawo kukanzuru kuti vapewo pekuitira bhizimusi ravo zvakanaka.
Vamwe vanhu vanga vanyanya kupinda murodhi saka tautokumbirawo vecity council kuti vatigadzirire imwe nzvimbo yekuti vanhu vashandire nekuti vanhu havana pekushandira. Murodhi reziva kuti muri dangerous vanhu vanga vakanyanya murodhi asi ngavatitsvagire pamwe pekuti tishandire.
Kunyange hazvo dare rehigh court rakamisa kupunzwa kwezvivakwa izvi kumusha weChitungwiza, mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati nekuda kwekuti zvivakwa izvi hazvisi pamutemo vachaenderera mberi nekuputsa vachichenesa guta reHarare.
Tine unongo hwekupisa zvisi pamutemo guta rinenge riita zvinhu pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti vanhu vaputsirwa zvinhu zvavo varasikirwa nemari yakawanda zvikuru sezvo vanhu vakawanda vasina mabasa vachiita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu, vamwe vachiita mabasa emaoko senzira yekuriritira mhuri dzavo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakaipoteredza vatafadzwa mukuti vakaudza Studio 7 munguva shoma yapfuura kuti vacharamba vachienderera mberi nekuchenesa guta zvisinei nemitongo yematare iri kumisa urongwa hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bepanhau repaInternet rezimlive.com rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti ibvumidze hurumende kuti mutumbi wababa Emmanuel Ribeiro uradzikwe kuNational Heroes Acre muHarare sezvo vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Vachitaura nevakuru vakuru vechechi iyi, vaMnangagwa vanonzwika pavhidhiyo vachiti hurumende inoda kuremekedza mabasa akaitwa nababa Ribeiro kuburikidza nekuvaviga kuNational Heroes Acre. Asi vati izvi zvinoitika chete kana chechi yawirirana nazvo. Vachipindura kuchikumbiro chavaMnangagwa, Archbishop Robert Ndlovu vanonzi vati vanzwa chikumbiro chehurumende asi vakati ivowo sechechi vane nzvimbo yavo yavanovigira magamba avo kuchishawasha, asi vavimbisa kuti vachagara pasi nemhuri pamwe nevafundisi vechechi yavo vachizeya chikumbiro chaitwa navaMnangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukereke yeRoman Catholic Church kuti ichazivisa hurumende riini pachikumbiro chaitwa ichi. Baba Ribeiro vakashaya nemusi wechina mushure mekurwara nenyumonia uye vanga vava nemakore makumi masere nematanhatu ekuberekwa. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu mazana mana nevasere vanonzi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi mana nechimwe nemazana matatu nemakumi matatu nevashanu, 41,335. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevashanu, kana kuti 1,655. Zimbabwe inoti yabaya nomba yekutanga vanhu vanosvika mazana manomwe ezvuru nemazana maviri nemakumi mana nevana, 700,244, uye vanhu vabayiwa nomba yepiri vava zviuru mazana mana nemakumi matatu nechimwe nezana nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 431,103. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Masangana anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemasangano anomirira vagari munzvimbo dzakasiyana siyana munyika anoti haasi kufara nekuzvipa masimba kuri kuitwa nevemapato ezvematongerwo enyika avo vanodzinga vamiriri vematunhu vasina kunzwa zvido zvevanhu vakavhotera vamiriri ava. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mukuru webasa msangano recombined Harare Residents Association amai Lorraine Mpasirisani avo vari kutungamira chirongwa chedevolution agenda vanoti kunyange mutemo wesarudzo uchipa masimba ekuti vanhu vanovhotera munhu ndivo chete vane simba rekubvisa munhu anenge avhoterwa pachigaro. Mutemo uyu unofanira kusimbaradzwa zvakanyanya kuita kuti upe simba rakawanda kuvavhoti nekuti pari zvino vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vari kuita zvavanoda vachidzinga vamiriri ava vasina kunzwa pfungwa dzevanhu.
Vagari ngavapiwe simba kuti vanogona kuinitiate kana kuti vanogona kutopa marecommendations kupolitical party kuti uyu ngaachienda nokuti vagari ndivo vanenge vachipihwa maservices nemunhu wavanenge vakasarudza.
Munyori mukuru weAppworth Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti zviri pachena kuti mapato ezvematongerwo enyika ari kutyora kodzero dzavo nekumisa vanhu vavakavhotera pasina kuwirirana navo.
Tiri kudhinedza nechokuti muno muAppworth hatina member of parliament. Hadisina makandiraz vari kunzi vakaizwa rikodzi zvisingazivi hadzi nemapati avo anovamirira. Isu maresident hatina kuvhotera mapolitical party, takabhotera vanhu kuti vatipe service delivery vatimirire muparliament.
Mutauri webato reMDCT Witness Dube vanoti bato ravo rinodzinga vanhu muparliament kana mukanzuru mushure mekunge rapiwa mvumo yekuita izvi nevanhu vanovhotera vanhu ava.
Sebato tinoita maconsultations edu through mastructures zvinozikama nemunhu wese ndezvekuti kana vanhu vachisarudzwa vanenge vasarudzwa nemastructures eparty akamiririra vanhu vanovhota. Saka harisi chokwadi rekuti hatikonsult.
Asi mumwe mutsigiri weMDC Alliance uye ari sachigaro weward 4 Masvingo vanenge saine rupande uko kwakadzingwa kanzura wavo vaGodfrey Kuraone nebato reMDCT vanoti kazozvinzwa pane The New Studio 7 kuti mumiri wavo ainge amiswa basa.
Isu tingati pakurikolewa kwakaita kanzura wedu hatina vataone munhu akauya achititaurira nezvenyaya yekuti varikoliwa asi kunze kwekuti takangotozvinzwira mumastudio 7 imozvo.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vanoti mutemo wekumisa vanhu unofanira kunyatsojekeswa zviri pamutemo simba rose rosara kuvanhu vanovhota kuitira kuti mapato asave nemukana wokumisa kana kudzinga vanhu pasina chisungo chinobva muvanhu vakavhota.
Tinodawo simba rekuti kana tichinge tavhotera munhu tisu tamusarudza hongu political party yatipa munhu asi anozosarudza kansela kana kuti MP macitizens. Sakawo ipapo ngapawanewo kana kuti panzi 50% kana chimwewo chidimbu sevanhu vanenge vasarudza munhu iye vanofanirwa kubudawo vachitsigira recall kana kudzorwa kwemunhu iye.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCA vaClifford Hlwatshwayo avo vane nhengo dzakawanda dzakamiswa basa nemakanzuru nemuparamende neMDCT vanoti vanhu vakavhota vanofanira kupuwa simba iri asi izvi hazvisi kuitwa.
Vanhu vakasarudzwa maMPs macancellors vakaiswa pazvigaro izvozvo nevanhu kuti vasimudzire zvido zvevanhu vafambe nezvido zvevanhu asi tinoona ZANUPF navamonzora vachibatsirana namaikupe kudzinga maMPs nemacancellors akasarudzwa nevanhu.
Hatina kukwanisa kubatawo mukuru webasa mubazi rezvekufambisa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi kana mutauriri weZANUPF Simon Kayamoyo kuti tinzwe mabatiro avo anoita nyaya iyi sezvo vange vasingadairi nhare dzavo. Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakaterekera kubato reZANUPF Masvingo vaCharles Mungana savanoti bato reZANUPF rine kodzero yekumisa vamiriri vanenge vatyora bombiro remutemo webato ravo nekuti vanenge vakavhoterwa nevatsigiri vebato ravo.
Saka kana tichiti iwe ukaresva ukaenda against bumbiro reZANUPF, ZANUPF inokutonga nemitongo yeZANUPF. Kana yaona zvakakodzera kuti ikubvise kwayakakutuma bhozi vanhu veZANUPF ndo vakakutuma, ndoda kuti pabatsise kuti vanhu ndevezanupf havasi vako, ndo vakakutuma kuti uende kuparliament. Saka ZANUPF inokutora yokubvisa nekuti watyora kodzero dzakasainirwa nevanhu vacho futi vakakuvhotera.
ZANUPF yakadzinga nhingo yayo yechivisa kuti muparamende vakila zivhu gore rapera uye nzvimbo iyi yakamirira kuitwa sarudzo dzekutsiva vazivo. chivu kusika pari zvino MTCT ne People's Democratic Party PDP zvakadzinga muparamende nhengo dzeMTC Alliance makumi matatu nemapfumbamwe uye makanzura makumi masere nemumwe makore matatu apfuura ZANU-PF yakadzingawo nhengo dzayo nhatu dzaiti vamasango matamba nadzo amai Beatrice Nyampinda navaGodfrey Gandawa dzimwe nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti vemapato ematongerwo enyika vari kumbunyikidza zvakare kodzero dzevanhu vanovhota pamakongresi emapato aya sezvo vakuru vakuru vemapato vachizoshandura zvinenge zvavhoterwa nevanhu vachiisa vanhu vaanoda pazvigaro nezvepamusoro ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rutsigiro rwuri kupiwa kuchikwata chiri kurwisa muAfghanistan cheTaliban rwuri kuwanda mumuganhu nePakistan panguva iyo chikwata cheTaliban chiri kusimudzira kurwisa kwacho mauto emuAfghanistan pamberi pehurongwa hweAmerica hwekubvisa mauto ayo munyika iyi. Sangano renhau reAssociated Press rinoti chikwata chenhabvu cheMexico chichatamba mitambo yacho miviri chiri pamusha munhandare munenge musina vanhu zvichitevera mutongo wakapiwa chikwata ichi neFIFA mushure mekunge chikwata chenhabvu ichi chaonekwa chiine mhosva yekusiya vatsigiri vacho vachinyomba ngochani pamutambo wemaOlympic Qualifiers. Pamusoro pezvo FIFA yakabhadharisa chikwata ichi nezuro faindi yemari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Yasvika nguva yekuti tipinde muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Margaret Dongo, mumwe wemadzimai vakarwira hondo yorusununguko rweZimbabwe. Amai Dongo vachange vachitaura nesu pamusoro pekushaika kwevaimbova mutungamiri wenyika yeZambia Dr. Kenneth Kaunda.
Ndinonzwa kurwadziwa nekushaika kwa Dr. Kaunda angari mutungamiri wekuZambia. Akatanga kuita mutungamiri wekuZambia. Mabasa akaitwa navaKaunda mabasa akawanda. Akasapota nyika dzakawanda dziri muno muSouthern Africa kuti vave nerusununguko. Isu madzimai tinovarangarira zvikuru nekuti isusu tine Fanka veZandla neZipra. Tine madzimai mazhinji akadarika nebhodha rekuenda kuZambia. Vakange vari muZambia vakachengetedzwawo muZambia vakazobva vakauya kuMozambique. Nguva yehondo vakabatwawo zvakanaka pamusana peku kuti munhu akanga apira nyika yake kuti ibatsire kurusununguko rwemadzimai nevarume muno muZimbabwe, muSouth Africa, Namibia nedzimwe nyika. Munhu anorangarirwa zvikuru nekuti haisi nyore kuti upe nyika yako kune dzimwe nyika kuti dzive dzinorwira dzichibva umomo. Nekuti kurwisa kwacho kwaiparadzawo nyika yavo zvaiafektawo upfumi hwenyika yavo zvaiafektawo magariro evanhu vemunyika mavo. Saka munhu anga akazvipira kubatsira nyika dzemusouthern Africa kuti dzikuvawo nerusununguko. Saka munhu akakosha zvikuru kuti arangarirwe nenyika dzese dzemusouthern Africa including Zimbabwe.
Munoona Zimbabwe ichifanira kuvarangarira sei?
Zimbabwe inofanirwa kumira-mira kurangarira vaKaunda nekuti taivawo nemakamba atanga tiinawo muZambia umomo tichichengetedzwawo zvakanaka. Naizvozvo mami nemadzimai anga arimowo zvakare. Saka tinoda kuvarangarira basa guru ravakaita iroro. Haisi nyori kuchengeta vanhu varwiwe rusununguko vanhu vanenge vachirwira nyika yavo. Zvinhu zvakaoma. Paisanganiswa nguva yenzara nezvakawanda zvirwere zvii zvese vanhu vari munyika yavo asi vaionekwa vachibatsirana nevanhu vavo. zvavo uyezve vakachengetedza vamwe vatungamiri vakawanda munyika yavo.
Tombotarisa isu kuti pari zvino Zimbabwe yati iyo kune mazuva matatu ekuchema vakaunda, munoona zvichikodzera here nerubatsiro rwavakapa Zimbabwe?
Tinototenda kuti vaisa mazuva iwayo kuti tirangarire vakaunda, kudai vanga vatoisa riri sundu chairo, nekuti mabasa akaitwa navakaunda akasimba zvikuru. Ingadai tisiri kutaura nenyaya yeindependent Zimbabwe yatiri kutaura nezvayo nhasuni, ingadai tisiri kutaura nenyaya dzena dhemokrasi dzatiri kutaura nezvadzo nhasuno, but pamusana paDr Kaunda zvese zvakaitika, ini ndaitofarira kana dai vanga vakanzi 7 days zvakaita Botswana, ndaitofarawo kuti zvishuwa ndokunonzi kurangarira munhu. Asi handishori mazuva matatu avapa iwayo akatokoshawo zvikuru. Chikuru chakakosha ndechekuti tinofanira kuvarangarira isu mafreedom fighters nenyika yese yeZimbabwe, tive nenguva yekuvarangarirawo tese.
Imi makambowana mukana wokusangana navo here vakaunda vachiri vapenyu?
Ini ndakambosangana navo zvangu. Ndakasangana navo pavakambouya kuno kuZimbabwe kuma90s ndichiri memba yeparliament. Ndakambosangana navo kuHarvard. Munhu uya wokuti aitaurika naye munhu uyo wekuti fanika pavanga vabuda vasisiri president havana kumbosiyana nekuti munhu anga achitonga, saka haasi munhu anokwanisa kutaura nevanhu maigona kutokurukura. Munhu anga akasununguka zvakanaka zvekuti
mazwi mashoma mungati mungavarangarira nawo imi saamai Margaret Dongo ndapi?
Imi mazwi angu muchidimbu ndinoti ngavazorore murugare, basa ravakaita richagara richitonderwa nemadzimai uyezve nevasikana vechidiki vari kutevera vachange vachitonderawo kwatakabva pamusana pekunzwa nhoroondo yebasa ravakaita. Saka ndinoti ngavazorore murugare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa pamusoro pezvimwe zvakaburiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC, zvekuti muZimbabwe hamuna vana vadiki vari kushandiswa mabasa evakuru kana kuti child labor. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance, Vafarai Maguhu. VaMaguhu, takanzwa ZIMVAC ichitaura kuti muZimbabwe hamuna child labor kana kushandiswa kwevana vadiki mabasa evakuru. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Muzimbabwe hamuna child labor, asi hatizivi kuti vakanga vanyatsa kuongorora sei, vakaenda kupi, vakataura nani, uye vari kutaura sekta ipi. Asi tichitarisa zvakaita semining sector, tinoona kuti zvikuru sei kune vanokorokoza zvegoridhe, vana vazhinji vakucherawo goridhe kuti vawane kurarama. Uyewo tichitarisa zviri kuitika muzvikoro kuti maticha havasi kubhadharwa, naizvozvo havasi kushanda. Vana vakawanda vakukurumidzisa kuitisa mabasa echikuru vari vana vadiki. Totarisawo zvekare dambudziko riri kuitika kune atinoti masmall scale mines. Masmall scale mines migodhi yaana museyamwa vari kuwanawo pekuti vapote vachichera, asi vasiri kugadzirira kuti vabhadhare mari yavanofanira kuti vabhadhare vashandi zviri pamutemo. Tiri kuona vana museyamwa ivavo vari kuemploya vana, nekuti vana ava vanogona kuti vashandiswe semaslaves vachipihwa tumari kusina nemusoro wese, asi vachingodzokera kubasa zvemangwana, nekuti vanenge vasina mhuri dzavo, asi vanenge vachingoshanda kuti vavano mari yekutenga hembe nezvimwe zvakangodaro daro. Saka ini ndinoona kuti child labor iriko, handizivi kuti sei ivo vari kutaura kuti child labor muzimbabwe hamuna, asi ndinofunga kuti ongororo yao iri kupesana nemamiriro akaita zvino on the ground.
Hamufunge here kuti kana vasina kunge vavana vanhu vanenge vachivataurira kuti pane nzvimbo yakati kana kambani yakati iri kushandisa vana vangadai vaine humbo ihwohwo, imi sesangano mungadai makaunganidza humbo saihwohwo muchiusvitsawo kwavari?
Ndosaka ndati handizivi kuti ongororo yendau yakafambiswa sei uye kuti vakataura nani. Chavaifanira kunge vakaita kuenda kumasangano zvikuru sei vakaita sana Zimbabwe Congress of Trade Unions, kwozotiwo malabor unions akaita sei anotungamirwa nana vachinhema, vachinobvunza kuti makambani umu zviri kumbofamba sei nekuti ndoo vanhu vaya dzatingachinyanzvi pamusoro pemabasa nekudze kuti vashande. Asi zviro zvechild labor iriko, vanokwanisa kunge vasina kuenda kunzvimbo dzacho dziri kuitwa child labor. Vakada kuti vakwanise kutsvaga rubatsiro, rubatsiro rwuripo kuti vaendeswe kunzvimbo dzakadaro.
Zvii zvikuru zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kuderedza dambudziko ramuri kutaura irori?
Child labor ndiona tichiitesa muZimbabwe ndingati inini eviction yekuoma kwaita upenyu. Hazvibatsiri kuti muti vana havafaniri kushanda ivo vana vacho vari kufa nenzara. Hazvibatsiri kuti muti vana havafaniri kushanda vana vacho vasi kuenda kuchikoro. Hazvibatsiri kuti titi vana havafaniri kushanda vasina zvekupfeka. Saka hurumende kuti iprotekte vana inofanira kugadzirisa upfumi hwenyika uye kuti vabereki vevana ivavo kana vachinge vaenda kubasa vabhadharwe mari dzine pundutso dzekuti vanogona kuti vana vaende kuzvikoro, vatengere vana zvavanoda, vatengere vana hembe ndokuti vana vavae pasi pevabereki uye kukanzi vakwanise kuconcentrata panyaya dzedzidzo. Saka pakasagadziriswa upfumi hwenyika uye hurumende ikasagadzirisa matambudziko emashandi munyika, chatikuona mazuva ano makambani mazhinji muZimbabwe vashandi vama modern day slaves ende hurumende haisi kuprotekta kudzoredza vashandi. Nechikonzero chekuti vakuru vakuru muhurumende vakushanda nemakambani kana kuti vane mashiers makambani. Saka nekuda kwaizvozvo kudzoredzo dzevashandi hadzichina basa nekuti hurumende inofanira kunge ichiprotekta vashandi. Ndo ine vashandi kana kuti mabosses emugavhumendi imomo vaane chekuita nemakambani ari kusvikirira vashandi.
Aiwa maita basa zvikuru vamaguru.
Manga makateerera kumukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Kanzuru yeguta reHarare inoputsa zvivakwa mumusha weMbare, izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina chekubata. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti Father Emmanuel Ribeiro vavigwe kuNational Heroes Acre. Chirwere cheCovid-19 chakauraya vanhu vapfumbamwe nezuro uye kubata vanhu mazana mana nevasere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose, nekuti chirwere cheCovid-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iKhansili yeHarare namhla idelise izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMophetsanama Flea Market. Lilokhe likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni.
Sile sifiso sokuthi ngabe babuya bezosihlaba amajekiseni bona la ukuvikela, ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya ezibhedlela. Sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Sizalithulela ezomculo silo sikhosana buhlungu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kona lo umsakazo. Ikhansili yeHarare namhla ithi iqalisile ukudiliza izakhiwo zabantu ababekwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare kuleli dolobho endaweni eyaziwa ngokuthi yiMophetsanama Flea Market. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba umise inyathelo elifanayo eChitungwiza, njalo iningi labathintekileyo lisithi alilayo enye indlela yokuziphilisa njengoba kungela misebenzi elizweni. Isikhulumeli seKhansili yeHarare uMnumzana Michael Shideme utshele iStudio 7 ukuthi izakhiwo lezi azikho emthethweni, ngakho bazaqhubeka ngalolu hlelo. Iningi selamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngamapholisa elokwenqabela abahlali beMathabeleland South ukuthwala izikhali eziyingozi kusukela kuyonale inyanga kusiya kumpandula ngendlela yokuqeda uhlupho lwamacala adalwa ngabantu abahlomileyo kulesi isigaba, njalo osolubhahile lakwezinye izigaba zelizwe. Amapholisa ethule umbiko esithi abaza kwephula lesi isinqumo baza kwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezinhlanu kusiya kweziyisithupha kumbe behlawuliswe imali yefayindi. Amapholisa athi asethenge ezinye njalo imota ukwengezelela lezo ezikhona elizweni jikelele ukwenzela ukuthi kungaba lohlupho baphuthume baye lapho ababizwa khona. Sixoxa loMnumzana Molven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association ngalolu daba.
Ezakhamizi zeGwanda sizibona kuyinto enhle kakhulu, esithemba ukuthi inyathela leli asoze libe phelele emlonyeni, lizayenza lokuthi bahambe sibile benanzelela besecha abantu abahamba bethwele izikhali eziyingozi enjengamabhemba. Ngoba singananzelela iGwanda yona ngokwayo kusukela emuva ngale yayivele ingela zonke izinto lezi esezenzakala kathesi kungenxa yokuqalisa indaba yokuhamba abantu bethwele amabhemba bethwele into eziningi. Yikho lapho kuzivele khona into eziningi osokusenza ukuthi kube yingozi kakhulu. So siyananzelela ukuthi nxa ukuthi inyathela leli abalithetheyo linyathela lizayenza ukuthi balilandelele kube lokusetshwasetshwa okuthize abantwini, kuzayenza ukuthi lezi ngozi ikakhulu abafana abasakhulayo laba sokugcwele kugwazana ezindaweni eziningi, okuthi nxa kungasela izikhali lezi eziyingozi kuzaba nganeno ukubulalana lokulimazana esigabeni seGwanda.
Kodwa khona ngapho eMathisouth kumbe eGwanda lapho khona sengathi uhlupho lolu lubhahile yini?
Yikuyinto ekhona eMathabeleland South ekwenzakalayo ukuthi abantu bayaqhikezela bathathela izinto bethathelwa ngabantu abahlomileyo Ukanti la leni la bafana laba bachaba khathesi ngani ke isibonelo nje engozi ke yenza kale nkhwali kwinsukwana zone ezidlulile lapho umunye umfana ocine ezegwaza omunye ngengqamo wafa wabekwa impela khonapha egwanda lako futhi edolobheni phakathi bake yahlaselwa ngezisukwana ezidlulile kulabantu amabhizimisi lalaba abadila ngezemayini abake bahlaselwa batshontshela izinto abanye baze batshontshela izinye izikhali. Igwanda yayindawo ethuliwe indawo engelabudlwangudlwangu kodwa kwanxa yokubuya laba abantu bamabhemba kwahle kwaqalisa ukungazani sokuluma jise yomlilo sekuhlangene abantu bokuza kwezinye izindawo labantu sebehlala lapha sebesuke bahlangana sebesenza ububi bengabantu asebendawonye khona lokho kodwa sekusenza labanye ababehlezi lapha sebehambe bethwele izikhali bezama ukuthi bazazivikela bagcine sebezisebenzisa bona ukuthi bazuze imali ngendlela engayisiyo. Abantu abahlalisekanga abantu nxa bangabona ilanga litshona bayakhathazeka kule ndawo kuthiwa kuse-Red Cross ubahamba nje usevalweni ukuthi kungayenzakala nhlangane lo muntu ongangigwaza ngenqamu kumbe ongasuke angisukele ngesikhala esibe abesithwele. Engithemba ukuthi la mapolisa sithemba ukuthi labo bazabe bethwele izikhali zokuzivikela ngoba nxa bezahamba bengalalutho kungenzakala bagcine sekuhlaselwa bona sokubulawa bona.
Lowo ngumnumzana Molvin Dube isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga lilokhu liqonga elizweni njalo sokulabanye abangamakhulu amane lasitshiyagalombili 408 asebelegcikwane leli. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebathola leli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amane 41,335 kwabhubha abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,656. Uhulumende uthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane eKariba, Karoi, Makonde, leKwekwe njalo iCOVID-19 idla ubhedu kwezinye indawo ezibalisa iChirundu, Makonje, Mhangura, Chinoyi, Chijamoyo, Maswingo, Chiretsi, Nkulumane, Emakhandeni, le-Northern Suburbs, Kobulawayo, kanye le-Mantidawe. Ukusenjalo, umnumzana Omega Sibanda omela ivungo edalele ePhalamende njalo engusomabhizimusi usichasisela okwenzakalayo esigabeni sakhe.
Ngibona likhona yonke indawo, kodwa engikuthabelayo ukuthi uhulumende okhona okababa umnangako usebeke futhi umthetho lowo ngo-Minister of Health ubaba uChiwenga ukuthi kawubekwe futhi ngoba kunamagcikwane asinanzela ukuthi egcwele indawo zonke iphendukile ye-lockdown ngendlela ezijiyeneyo njengoba nalisizwa nje ukuhlaba umkhosi wokuthi hayi lapha kumele ukuthi kumele ukuthi abemvungu bayakwazi ngoba siyayenza sibili inhlelo zokuthi babekwazi ukuthi kathesi imaski kayithiwa. Uhulumende uthi kakulandela umthetho kahulumende singayenzi imithetho yethu.
Kodwa kumabhizimusi ye
kumabhizinesimen kubuhlungu kakhulu okwenzakale lapha into ye-COVID. Abaningi sebehle bavala abasebenzayo sebesebenza kungayisikho isimo ababevele beyiso sona. Yikho sizama ukuthi sincedisane nini sibone o-Minister of Industry and Commerce umama u-Honorable uNdzenza ukuthi akazama ukuthi asizoncedisana lapha evuko nabo businessmen sibanike la kuthiwa amaloan noma imali yokuboost ibhizinisi basukuma bavaleyo sizama ukuthi bavule ngoba kumabhizinisi awethe evuko aya kumanga kuhle kumabhizinisi. Kunzisa ubuhlungu lami ngiyakubona nxa ngihamba ukuthi kayiseyikho lokhu engakubona i-COVID ingakabuyi abantu babezimele sibili kathesi hhayi abamanga kuhle.
Singathi i-COVID kumbe yikuwa komnotho welizwe.
Hhayi, i-COVID ayisikho kokuwa komnotho welizwe ngoba thina siyabona ukuthi kuvuleka indlela eziningi lokho kwakuyi-new dispensation ezokuthi senze i-business. Angiboni lapho sikuloku sivalela khona. Siyasukuma sibili njenge-constituency ngenxa ye-new dispensation.
Lowo ngumnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalele ePhalamende njalo engusomabhizimusi ekubandla le-ZANU-PF sixoxelaye ekhonale evungu. Izakhamizi zemaphandleni zithi zikhathazekile kulandela ukumemetheka ngamandla kwegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi iningi lazo lingenelisi ukugada liye emadolobheni ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi segwaqo eGwanda North uthi imbiko abayitholayo ngokumemetheka kwaleli gciwane ibatshayisa ngovalo.
Ndilokwesaba kakhulu
ngomkhuhlane lo ngoba siyezwe emaredweni kuyakhulunywa ukuthi inani labantu liyakhwela. Inani labantu liyakhwela elabantu ababanjwa umkhuhlane labanye abafayo. Thina sizwa sesaba kakhulu. Thina njengezakhamizi sile sifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni wona la ukuvikela, ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya ezibhedlela. Sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Amazwi la asekelwa ngumnumzana Vusumuzi Nkala oyisakhamuzi eGungwe Gwanda South, othi njengezakhamizi eseduze kwemngcele basengozini enkulu.
Navele siseduzane le mingcele yonke, siseduzane leBotswana la eSouth Africa futhi awugogatshana kakhulu. So abantu labo babe bechapha behamba besiyazisiza ngenxa yokuthi imingcele ivaliwe, kuthi ngoba abantu laba labo babe besithi bazincedisa, bancedisa imuli zabo. Yiwo abasuka maybe sebechapha abanye bebuya, sebebuya bevela kwamanye amazwe njengakathesi. So siyabona leBotswana ngale abantu babanjwa ngale, siyabona abantu babanjwa badipoto. So abanye babe bebuya lemkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Kiwane, uthi iningi labazali esitezi lizibuza ukuthi zizavulwa pho isikolo ekupheleni kwalinyanga.
Sizwa igcikwana leli ukuthi kubo Midlands lapha seliqalile njalo lilamandla ende liyabulala. So abantu bayazibuza ukuthi kambe sezivaliwe bazabuyela yini abantwana? Asizukubuyela yini ku-lockdown? Njalo abantwana bawonakala abaningi, kuningi okuwona abantwana. Sesisesaba ukuthi heyi kungaphinda, kungasiphinda. Esikukhulekelayo khathesi ikukhulekela ukuthi lo mkhuhlane awuhambe uphele, ungabuye ubuye. Enye lockdown abantu yiyo abayesabayo abafunda kuyibona. Siyesaba nje ukuthi nxa abantu kungaphinda ama-lockdown, lokhuyana singabona abantwana sebewonakele, nabo gender-based violence, labantwana bamankazana sebeyiba sebesiyadinga imisebenzi, besebethiya emakhaya.
Kusenjalo izakhamizi eGuyu zithi zisele zitshamathe kulandela ukubulawa kwexhegu ebelile minyaka yokuzalwa engamajuma esishiyagalombili, umzukulu emethesa umlando wokufaka itshefu ekudleni. Lo mzukulu kubikwa itshaya okukhulu wakhe ngenduku ekhanda okubangele ukufa kwakhe. Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni umnumzana Thabani Mkhwananzi uthi njengamapholisa sebethethe inyathelo lokuvimba amacala afana lala.
O-officer commanding asefake lokhu okuthiwa ngama-prohibition order, ayiwo engabela uZulu ukuba aye kuma-public places, izindawo ezihlangana abantu, indawo ezifinyelela abantu, ephethe izikhali lezi engizibalayo, ngaba ngamarekeni okutshaya inyoni lana, kungaba ngamahloka, induku, imkhonto, ingqamu, lakho kunye nje ongakucabanga esikusebenzisayo esintwini okuyizikhali. Umthetho lo kawuvumi ngalesi sikhathi kusukisela ngoJuni sisiyafika ku-August.
Sekube lokuqonga kwamacala adalwa izigebengu ezihlomileyo ezansi emaNdebeleni okuludubo olusabalale ekuqaleni komnyaka, njalo luqhubeka ludlondlobala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemadawundeni eGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Namhlanje kweziphathelane labesifazane sixoxa lo nkosazana Primrose Jaba ophila nesimo sombala wesikhumba esimhlophe ese-albinism, njalo olondoloza intandane eziyisithupha, omunye wazo ephila lalesi simo.
I want to have a full of the city. Kona hapo eluveve wabulawayo bakhona yini abanye abaphila nesimo leso eliyake lihlangane ngicubungule konke likufuna
akhona kodwa bahlala kubo abalanda abaningi bakhona asikahle siyihlale phansi sihlangane ukuthi singayenzani
kodwa uthe kule nhlanganiso ekuphathisayo yiphi leyo nhlanganiso kodwa laba abantwana obalondoloza abakhubazekanga
inkinga isesikolo amaesikolo wayekulengane gaphathekanga ayinabinangisafuna ukuhambe esikolo abantu bona bahlala beyihlokoza abanyeneisa okulomunye laye one-five yearsaa ukeesithi pha Africa lesikolo abantwana bembuthanile ngase ngiqina sengihamba kumiswa khona ngathi yazi ingabafuna ngasafuna isikolo angane
Iyo kodwa wena ukhula ke wakhula njani? Ungathi uhlupho lolo solubona umntwana nomlondolozayo la wahlangana lalo yini?
Lowo nkosazana Primrose Java esixoxelaye ekoBulawayo.
Kengelithi okwesikhatshana ezandleni zikaChris Kande weStudio 7.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eArtus Siyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sesibeni. Sanibonani balaleli.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ikakhulu nxa sikhangela indaba zamatitshala siyabona ukubana uZulu mathupha uyakhala phandle lapha kodwa lina njengamatitshala kuyini inhlupho elibhekana lazo lezi nsuku?
Thina njengamatitshala sibuye singene futhi kuZulu sisephakathi kwelide yembokodo. Nxa sikhangele njengakumanje ababalisi bakukhe namhla bethwele ikholo labo kukhangelele ukuthi bavule mhla ka-28 kuyake kule deadline khonapho kuyafika kubo-July 5 kumbe 16 ama-examination fees olevel ikubo-1600 okungamasentinyana ngama-RTGS umbalisi uvele kathesa imali yakhe ayivumi ukuthi ayenelise ukuthenga izinto azifunayo nxa sisenza i-breakdown yesala likambalisi ye-20,000 ngelanga ngo-30 days imali yani iyavuma kuphela ukuthi athenge ilobiye okunye lokhu ayisakubali kodwa umbalisi kukhangelele ukuthi ahambe ayefundisa abantwana bezinye izakhamizi eseziyenelisile ukudingadinga lapho ezidinga khona ukuthi zibhadale i-examination fees yena akasoze ayenelise uyabhadale i-examination fees yani kodwa kumele ahambe ayefundisa abantwana laba okunye futhi kathesi kulenhlelo ezinye sezikhona kuthiwa yikhala lapho kudinga khona umbalisi adinga izinto eziningi umsebenzisisi kamningi ukuthi afundise eklasini aphinde ayenze i-continuous assessment learning area alandelele umntwana ngomntwana nxa yela bantwana abangu-30 eklasini abalandelele bonke umbalisi leyo sikhuluma ngayo uyabelambile uveleka psychologically kunzitesikathesi igwanda ifake umbiko ukuthi o-headmaster abaphathi bezikolo abahambise amabizo abatitsha abangane engqondweni kabasaphilanga kuhle sesiqalise ukubana besingani sekuyasephisa kodwa sitese sikukhangelisisa kude sabona ukuthi hhayi kuvele umbalisi kathesi engqondweni yakhe ngasaphilanga kuhle ngoba kutheleni umuntu ingqondo yiyo kumele ibe kahle ingadubeki ngabona ingqondo yakhe sidubeka ngapho uyafundisa ngapho nakani ukuthi ubaningi yamkoloda
baningi yini okutholakale bethiwa bona bagula ingqondo
i-statistics sika sitholi ukuthi kangakanani kodwa ungabona sokuyinto esikhithwa nguhulumende futhi senanzelele ukuthi izisebenzi zami sezigula ingqondo.
Manje lina njengenhlanganiso macebo bani eliwazamayo ukulungisisa lolu daba?
Mina njengenhlanganiso khulumisana namalunga ethu ukuthi sizame ukukhangela zonke lezi zinto ezikhangele ukuya phambili ekuvukeni kwezikolo. Singavala izikolo vele sike sayenza i-referendum yokuzama ukukhangela ukuthi kulungele yini ukuvula izikolo ezikhangele umkhuhlane we-COVID. Kanyela le hole 98% ya bantu abangene ku referendum yethu bathe izikolo zingawu. So besikhangelele ukuthi kuze kulungisele yonke into le yabantu bengabilezi hupho lokunakana kakhulu. Uhulumende kaqala le ngisithi indaba yeholo lombali asinikeze i-528 esasiyihola ngo-2018 bone ngani izasincedisa ekwenzeni ukuthi ngenze indlela kumele kunakaneni izinto zabo.
Hayi, isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyalivalelisa abalaleli.
Lo-ke bekungumnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Namhla silenhlanhla ngoba sixoxa lo Sikhosana Buhlungu owesikhosana band ngomculo wakhe.
Usawulungisa umculo wakho ozawutshaya?
Yese ngalungisa, ngizayizwa sengisuyitshaya.
Manje singayikhangelela nini?
Inyanga le, asingaphela le yona leqalisayo. Kambani uJulay, sihamba seyikhipha ngoJulay kade siyingoba yakho.
Kodwa ungathi iCovid le ikubuyisele emuva kakhulu yini? Ngabe usukhatshana kade?
Vele okuthi ngayinto le kayizange lokhu iphethe lokhu iphikelela, hayi nga, le moto asehamba ngayo.
Wena abakanya uthanda.
Kati wawukhuluma ngani lapha?
Ngathola ukuthi ulasta ifesi yakhe yakumhlophe sibili kodwa ukukhuluma kakhulu njengeChina. Kodwa ngawumkhala kathi iChina kodwa njani? Yena engakhulumi njengeChina sithi vara akayenzi njengeChina ethi vara. Yena uthi uyabekhuluma njengomuntu owujayele.
Pho yena uyabe vele ngubani?
Mina ngangikholisa nje ukuthi amarasta amanye asmart ifesi yakho yakumhlophe sibili uphosa njengeChina. Ngibe sengifaka ngingoma ukuthi ukuze usmart kahle ukukhulekele phansi.
Dani makiwanya litanda ngoba lichipinki isikhwa zakho nasidipu awusilalele sengiyalaphayo zalwa khona lapho esikhosana bendi enkayi bayantanda dami nyabathanda.
Unjani umamthembu?
Umamthembu yaphila bomuthi kona kulesuku ya job ichukela ngake ke imphathisele wanandeli wakithi.
Abantwana ke sebekwazi yini ezomculo?
Ye bayakwazi bangithungumelisa nosipamandla.
Oh, bayakwazi ukuthi ayikata.
Usipamandla sekwazi. Ngibone ngani ufane ungasebenzela kumina lwanda ngoba sekwazi. Awule 8 years.
Unandida, unandida, kapha kwesipho.
Right like a buchungu.
Osesenene, bavele enkali, vele etawuni, bageza ngesoda. Laba abantwana,
bakhanga abafowe bangababona bayathaba kungakabule virus kwakunandi.
Manje isikhathi esiningi sichitha lisenzani khona ngayo?
Hayi, yabe ngipractisa nje kuphela ngoba ikatari ukhona omunye wathumezela legesi. Manje shoti ispeaker ngitshaye ngekho emlilweni. Sashotile siloko kuchaya. Ispeaker, the-amplifier, nebhasi babwazi. Yikho kuzokusilela le mayiki. Yabe sengitshaya sibili banayo ukuzwayo basebenzise izipikeri ezinkulu
babwazi.
Ubathola ngapha abalalela umculo wakho babuya lapho chaya khona?
Ye babuya manje ukhaya ukuthi ishotile bani bayangwaswakali emzilwane wabani njengoba emagrosa laphana zakuthi chachaye kodwa akhankiyo bazokusikela.
Asabe producer Dejara Next Bravo
Yeah Kamalo Kosana Panda Swahambo Nekwamba Matota
selokhe waqalisa ukucula noMadlela Sikhobokhobo labo Jazz Marabini labanye, kwakulethela umahluko yini empilweni yakho? Wathola yini njalo lenzuzo kumculo wakho?
Kulesuku waba khona sibili ngoba ngingadobhadobha ukuzimbuzi laphana. Hayi, kathesi neprojekthi basamile sibili, akusela nisenda ubonayo olubuyayo. Amadiski athela ukuphuma kwayo kwaphana basho kwahlala kunjalo. Mina uSikhosana utshale guidance center watshaya ingoma yesomiso ekhuluma ukuthi lakhoma kwanda kula gaba.
Mina uSikhosibhezi ngiyalibonga bantu.
Amasiko owesikhosana bands kulo Madlela Sikhobokhobo Jazz Marabini labanye
weholo angusikhosana yena ebesixoxa laye khona lo umsakazo singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela ikhansili yeHarare namhla idilizile izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini lembare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMobesa Namo Flea Market. Lilokhe likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababulawa yiwo elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.